TC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 Fukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchipokwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko ndokuti kuwanda kwevanhu hazviri kuti vanhu vanopota, asi zvandanyatsoona meseji yacho yakabuda parari ndiyo kuti aiwa, muZimbabwe muna mapato maviri, kune ZANU-PF ne Citizens Police for Change.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongerwo enyika.
Kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomira vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zvirizvo zvinoitwa kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota.
Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoyese kuvhota.
Ufumi hweCanada nokweAmerica hwakabatanidzwa kunge mabasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumi hwose hweAmerica hwakaafectwawo chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ikezvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa, mabhiriyoni nemabhiriyoni oufumi anga akabatwa.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musi wesvondo, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapo wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabielections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hauenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota, vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota. Vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield, vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo. Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya
Chigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nawo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu PF vaEmerson Munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapata anopikisa haasi kuzofa akatonga Zimbabwe vachiti vana veZimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muZimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yari kutenderera muSadik sezvakatoitika kuZambia neMalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuZambia hazvidzokororwe muZimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti Triple C ikunde musarudzo vati Triple C ichinge yave kutonga ichawedzera varairidzi nevashandi vese hurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati Triple C ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiri varipo vakasano kubata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa rini vachitaurawo pamusangano kuti vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira Triple C vachiti ibato richaunza ashanduko muZimbabwe
asi tinoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyoyamutira mbiri ndokutakatauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate chamisa as the plan for economic emancipation in Zimbabwe. Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are opposed to economics.
Vachamisa vashandisa musangano sekuratidza veruzhinji nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri hwakasano kubata zvigaro hunosanganisira vatendai biti amai Lenet Karenyekore navajob Scala vapinda musangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsira nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 Masangano eZimbabwe Election Support Network ZESNI neElection Resource Center ERC anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoreserwo ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vasolomon bobos bunu vaudza studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vabobos bunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
satiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tatagara tichiita tichimuonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hazvigone kuzongove sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kutinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo
saka tatanga kutadzisa nyaya dzekurisi kokola 40 kana kurisi kokola 40 saka tikuongorora basa iri rikuitwa neZimbabwe Electoral Commission takabatana neZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Election Support Network tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezveku fambiswa kwebasa rekunyoreswa kuva 40.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei vabhobho sibhunu?
Chatinadi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wekupa musha kana ingava kereke kana ingava nyaradzo kana chingava chii haugoni kuita iwe uri woga. Unofanira kuchingotorera vamwe vanouya kuzohukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzvifambisa nemazvo here uri kuita zvinoitwa zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuitisa kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mutemo wesarudzo. Saka zvatirikuita izvi ndotoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoda kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana nemi nenhau information kana kuti nhau zvinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei kuitira kuti tigone kuzosangana vagari vese vana vese vezimbabwe vange vachiona information iri kuenderana nezvevotarisitation munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanya mhanya kusaka vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka tikange tine information iyoyo zvinenge tichizopawo zvekare kune vaya vanenge vasina simba kana kuti yatingatikapasiti muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitika munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisati dzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuumira vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndochimwe chechatirikutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistirwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambi zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistira kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati vhota education iye ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madhisizhenzi anoenderana nemaringe nekupatisipeta kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisirana tirasarisa nyaya yevhota registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda navo vemapolitical parties mapoka anozvimirira ega atingati manoncovernment organizations nevagari vemunyika yezimbabwe. Tinoda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Tichitarisirawo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimo yatingati changing environment context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo tinoda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobo Sibhunu vari Paru Nare kuHarare ne Studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 127 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvishanu zvine 356 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 233 zvine 352 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vave mamiriyoni 4,336,120. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3,369,072. ukuo vabaya wanombaya chitatu vabe zuru za nanechimwe jinemaza na manu wakumimana nevashanu 101,745 urumende inoti ini urongwa wikubaya nombaya COVID-19 vanu umamiro nigumi kana kutishukamu makumimata na tukubamza na senzira yukuzirila kupararila kwa chiruwele ichi zichakadaro tabata waembu wa gurukota Kresu utano Dr. Henry Mazorera tika wavunza zwabano funga pamsoro pe mamiriro akaita nyaya ye COVID-19 uye mamiriro akaita zuno munyika.
Totenda mwari kuti nyaya ye COVID-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi yanambomira zvakanaka urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazina mhosva kuti wakafunda kana kuti hauna kufunda urombo hwawandisa hapana anobetsera mumwe nokuti tese tongori mubasketi rimwe chete reurombo haingave nyika iyoyo nyika yakuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt vanhu vanorarama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption haisi nyika iyoyo saka ndinoti kuhurumende ngaigadzirise nyaya yeupfumi hwezimbabwe ngaione kuti yauraya chikonye checorruption chikonye checorruption kana chafa ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption upfumi hurimo kudhara muvhu upfumi hurimo mafactory anotanga kusimukira zvinhu zvotanga kuimprove vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha ndonyaya ndo zvakanyanya kushata muZimbabwe zvino vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari vachikorokoza hazvifaniri kudero kushaiwa zvokuita kunoitira kuti vana vanonge svosvino murumo saizvozvo ikonomi zvina zvinambomira musha muZimbabwe nyika yeuchine mukaka vanhu vachistavha munyika yakanaka kudai mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe nokuti mwari achiri pachigaro nanhasi
vaimbwa vagurukota rezveutano Dr. Henry Mazorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Munewsday mutungamiri weMDC Alliance va Douglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. Munewsday makare hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroneko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi uye ndinozwa kunyarira vamwe vanhu vezimbabwe so vanonzi vazanupiefu shuwa mungangomuke muchiinstrakta mapurisa kuti vabhuloke vanhu zvinonyadza pasi rese nyika dzese dzine maopposition hakuna zvakadaro people are free to express marights avo saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei mutati bhuloka kuenda kunovhota hatichadi hatichadi zanupiefu 40 something years muri pachigaro zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya muchigovana muchienda kunze kwenyika kunodhevheropa ikoko muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko hapana chamakadhevheropa muZimbabwe chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi saka hatichadi hatichadi munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu hakuna mota dzinobhulokwa because mota dzese dziri muZimbabwe it belongs to CC polisi yacho masoja vanhu vese ndeve CC saka munondishamisa kuti muri kuti vachabhulokwa ndevapi vanhu vese ndeve CC hakuna chamboda zanupiefu zvenyu ndezvekufosa zvemuri kuita zvokurova vanhu muri this is 20th century Uruso ya mchiruwa wabani, pakai.
Mamuka sii ma citizen. Ma citizen, mamuka sii. Kandina mashoko umasho manana. Nanjida wa leadership edi ichi njiopa inoti 6 million vote. Sekuona kwangu yesu inopa 6 million vote. Ngaba chiti 8 million vote. Mkutani mwe million ilikuwa kuchu. Kusano. Kose ita avariku register imwe million. Sakangawati. Tichipa pa 6 million vote. Tichiti 8 million vote. Sangani sironi ama zedu tukuu ya zirubwa usani. Kose ito upani muruma taura zakepa live toku. Andikizeza mkutati anuani kapa rainbow. Titawa. Kachita anza anupa ma donation ku. Nana Nigeria, Algeria. Kata inini atitombo mzia inini yone na mwayangu ya ndiru kitandu kushaya chukuchi kashaya chungiri panopa yepwe nwanzu kwa kutungu na harukuto tono ta mungu na harukuto no tono ita kundzegwe njiko ta andi wana babe wano supporta wano yama girlfriend wajisia wana wawani tari kuhoso ita uyu kakaji chawaituro erochi Shanduko ndia amari ii. Vanesa wakaro wa gini kakanche marave nini.
Nendino pakutenda kune wana we Zimbabwe. Support ya watakaeguna kumusankurali ye CCC. Shandino da kutawura meche kuti wakuru we Zimbabwe. Namna wana president unangagwa nana wachuenga. Kangwaru wa mwanonza maadvise wanu. Wano taura na president jamisa. Wataura rana nekuti president jamisa ndoa ni yesu. Mapurisa ema. Muzimbabwe, nema soja ku Zimbabwe, wakawana basa ku CCC, kushunguruza masapota ve CCC, bata angatende mberi, murukuta wala natafadu wa mshonga.
Washamarewe Studio 7, makadini, mashoko wangu andoda kungosira kubana ve Zimbabwe, je kuti mkomana ono Mnangagwa, angareke kupusisa muri ye Zimbabwe, angareke kusita kutikana jito waka kwa hondo, watu waka gwira nyika. Vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi ngarege kutidzira vanhu vacho hatizivi tiri kutaura ndiri pano papolokwane toitwa bima vamwe vanonditi stole ndiri pano papolokwane mutaurete arege zvokutidzira vana vezimbabwe tiri kuti mukomana ngapinde hake chamisa chete chete ndo mashoko angu shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuya kuno South Africa kuti kuda kwedu zvose takaita mabhuku tinao takadzidza asi hakuna basa migwagwa izvezvi haitarisiki ndini pano ndoitwa bhima ndobva pamberengwa apo parengwe handitauri ndichisa handina wandinosva vanhu vestudio 7 tinokumbira muzvite mashoko awa pasina kusva kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezano PF ngavave vandiuraye pano papolokwani pachiwo
Izo zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura bhiriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonye echiboko Canada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario kuCanada vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nekumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nekuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
Vanhu vokanada vakava organizana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodhiraivha mangururu vayavaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa jekiseni recovid hatidi plus mamwe marestriction anga ariso canada ikoko vakati aiwa isi hatidi kana mada kuti ma restriction iwa ya kubayowa usinga du shida isu tabudi itaku fara maroti atia drive saka wanka pakuku wachifamba kuno shika wa mwacho wakaenda kupara mendi yuku Canada wa mwacho wakaenda kupi wakaenda pa maboda ya Amerika baine suti mkonvo ya wachirida mabera wachiwa tapo wachimba wachini wachizama kuti uiswiramo rinzwike saka waka fara trade ya Amerika ni Canada pamu chete na vanwa niko wachita hapo kufamba kwenda Canada kakakuya kwa Amerika waka zifara isus
chinangwa chukuno vara bridge iri pakati pe America ne Canada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hwa America no hwe Canada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hwogwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachida ivo kuti vanzi aiwa musatsika mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidii zvichange zvichitererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaicho asi hurumende yecanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambisa izvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresident wecanada vajustin trudeau vakadii vakatora mutemo Emergency Act nokutora mutemo uyo wakadai kuti havana masimba okuti zvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwowo mangururi iwayo pamwe chete nokubhana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kumbovharwa kwebhiriji uku kwakabata America zvakadii
kwakabata America zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakava tovhara mamwe mabasa mamwe mabhizinesi avava noita kuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira nokucanada topadhuze nokwazviripopo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavanenge vari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira varenge vakamirira zvinei zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapuraizi acho anga ari kutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti makambani vakabva vati taakutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvavo zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose nokucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinozvidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyairi ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti icanada asi kana tokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusaonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozvira roga roga America necanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raidero richitengwa ramangururi iwawo achifamba raarisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi imwe nezveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi imwe nezvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi imwe nezveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondo rapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuAmerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moshora zvakanaka